Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu zanasi china kukazi 14/2019. Mutungamiri we MDC wekutanga Muchakabu Morgan Changirai vanorangarirwa nhasi zvichitevera kushaya kwavo muswa 14 kukadzi gore rapera nechirwere chegomarara. Vachangirai vakashayika muchipatara chekuSouth Africa. Vanhu vemuZimbabwe vobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reValentine's Day panguva iyo munyika vanhu vasiri kuratidzana rudo nepamusana pemiono yakasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Masangano evarairidzi ochema-chema nekukundikana kwemusangano waifanirwa kuitwa nehurumende pakati pesvondo rino achiti ava kuona sekunge akanyengedzwa nehurumende kuti nhengo dzavo dzidzokere kumabasa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzovheya mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avakataura kumucheto womusangano weAfrican Union kuEthiopia ekuti hapana munhu akapurwa nemasoja mumhirizhonga yakaitika mwedzi wapera. Munyori weZimbabwe Council of Churches vaKenneth Mpata vanoti hachisi chokwadi kuti sangano ravo rine chinangwa chekubvisa hurumende pachigaro sezviri kuburitswa mumadande mutande. Muchirongwa cheWomen's Forum paLivetalk na 8pm tiri kutarisa zuva reValentine's Day iro riri kuitika munyika vanhukadzi vakawanda vachichema-chema nenyaya yekutyorerwa kodzero dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.